Tarasikirwa nebango repakona, tarasikirwa nebango guru mumusangano reInternational Cross Border Trade Association. Vamavhinga vanga vari munhu wekuti angachibatsira chero zvisinei nekuti uri wesangano ripi, uri werudzi rwupi, unotaura chirudzii, une ganda rerudzii. Amavhinga vanga vachimira nemunhu wese vasingatarise kuti uri murefu kana uri mupfupi, uri mukadzi kana uri murume. Tarwadziwa zvikurusa kunyanya hangu inini saDennis Juru, chero ukati washaya hupfu, Amavhinga vaibatsira vasina kana rusarura kuti ndiwani washaya hupfu, zvichibva nekupi, zvafamba sei. Saka ndine urombo chaizvo nekushaika kwaMavhinga. Tinoona kuti dambudziko rawira vanhu vakawanda rekushaika kwaMavhinga. Tichaona musiyano weupenyu mushure mekunge vaMavhinga vashaika. Zvichatora nguva kuti tiwane mumwe munhu anonzi anokwanisa kutora basa ngarashitwa naMavhinga mukati mevana veZimbabwe, mukati mevana veAfrica, kunyanya muSouthern Africa muno mavarwira kodzero.
Ndeyapi mabasa amungaanongedza amungati makuru akaitwa navaMavhinga kana angaitwa navaMavhinga kuvana vemuchamhembe kuAfrica nevana veZimbabwe sezvamuri kutaura
izvi? Izvozvo vanga vachirwira kodzero dzevana veEswatini. Tinongoza zvose kuna Mwari kuti aiwa navo vana veEswatini zvichaita mushe, Mwari vachatipa vamwe vaMavhinga. Vana veZimbabwe mushure mekunge mapemiti anzi haasi kurenyuwa, tese tanga tanga tasva kuti aMavhinga vachabatsira kuti mapemiti arenyuwe, vataure nehurumende yeSouth Africa semunhu anga achiremekedzwa zvikurusa pasi rese, chero kuEurope, chero kuAmerica, chero kupa aMavhinga vanga vachizivikanwa nekurwira kodzero dzevanhu. Saka shoko ravo rimwe chete chairo, hapana anga asingaridairi. Tarwadziwa, tabaiwa.
Ndezvipiwo zvimwe zvamunorangarira nazvo vaMavhinga?
aMavhinga waiti ukavaona vakabata maearphones avo, waiti pamwe ndijournalist vachitaura nemajournalist, munhu anga ari kwese kwese, vakabatana nevanhu vese. Tarasikirwa zvikurusa pana vaMavhinga.